zvinotaurwa navamavhima kuti varayiridzi vanenge vasingazopiwi mari dzavo dzapamwedzi pamwe chete nebhonasi kana vakatadza kudzokera kubasa hazviindirani nemutemo weLabor Act neconstitution yedu yemuZimbabwe uyezve nemutemo unoenderana nevashandi pasi rese kana kuti watinoti ILO conventions.
Asika vamavhima vari kuti varayiridzi vari kuramba kuenda kumabasa.
Vamavhima vanofanira kuziva kuti hakuzi kuda kwavarayiridzi kuti vasaenda kubasa. Asi varayiridzi vakatoincapacitata kana kushaiswa simba rokuti vaende kuzvikoro naemployer kana government wakarejisa mari dzavo idzo dzaiva 550 US kusvika pa40 US.
Zvinopoitwa sei kana hurumende ichiti ngaivhiwe varayiridzi vachiti ngaisavhiwe?
Zviri kuhurumende kuti ikapasitete varayiridzi vakwanise kuti vaende kubasa. Saka zvokuda kunyima varayiridzi mari dzavo dzepamwedzi uyezve nebhonasi hazviindirani nemaringe ekubata vashandi zvakanaka. Vamavhima vanofanira kuti vazive kuti 40 years after independence hatiexpect kuti vadzokere kunana master in 78 idzo dzaiti employer unongoita zvaanoda nevashandi.
Ko, chii chinozoitika kana mukaita nhaurirano asi poita mangange seatiri kuonai?
Kana tichiita nhaurirano tikatadza kuwirirana tinoita inonzi deadlock. Taita kuna deadlock uku tinoindisa nyaya kuarbitration. Arbitrator zvaanenge ataura ndo zvinozotisunga isu tiri vaviri.